Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unoji simba
Yesu simba rangu
simba rangu Yesu simba rangu unoji simba
kana ndakaneta
ikita chaku baba imi bari makana
Manerua kanaka vatereri ini ndini tanono kawande ndichikuchingamidza nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero nhasi taona zvakakodzera kuti tishanye zvekare napastor Dr. David Simango vezayoja Forward in Faith Church vari kuBolton kuUnited Kingdom makadini Dr. Simango
tinofara zvikuru baba kwande makadini zvenyu
tiri nani tangachida kuti mutitsanangurirevo nhasi pakati pezvinhu zviviri izvi chitendero chechikristu nechitendero chechivanhu kana kuti midzimu zvinofamba pamwe chete here pane siyano iripo here kana kuti hazvienderani zvachese
nyaya yemidzimu baba kwande inyaya inoda kuti izikanwe zvakanyanya nevanhu vokwedu nokuti vazhinji vanoibatira pamusoro zvakafanana kuti ko vanhu vakuru vedu vekare vaina matambudzika vanhu mwari wekudenga asi vaya midzimu nokuda kwokuti ko vaiti ivo hazviiti kuti munhu wenyama akwanise kusvika kuna iye wedenga mazadenga asina vanenge vari pedyo naye vari kunyika dzimu saka vanhu vazhinji vanonamata midzimu zvakati shaya mii nyaya iripo ndekuti vakuru vainamata mwari vainamata musikavanhu ndasi wai vanozvinzwa muchivanhu chokwedu vanoti musikavanhu kana kuti wedenga kana kuti nyadenga kana kuti musisi kana kuti tenzi mashoko anotsanangura pamusoro pamwari ndiye ainamata asi nokuda kuti mukuru vakanga vasingakoni kuti vachangosvikira vari vanhu vedama vaiti ivo vanhu vanenge vaaya vaya vakarurama ndo vari pedyo naiye musikavanhu vaizosumbirira kuti inini tisvitsevo kuna nyadenga saka uinyadenga uyu wakanga ari mwari wokuti kana vamunamata vaikwanisa kuti vapire kuitira kuti kana pane chakanganisika paiva nekudeuka kukwepo regaidi kutsanangurire ndichiti inini vanhu ava maitiro avaita hazvina kusiyana nemunamatiro waiitwa nemajudha nokuti majudha pavakakanganisa vakaudzwa namwari kuti save chokudeuka kweropa kudeuka kweropa uku waiva uri mufananidzo weropa romwanakomana wamwari achazouya nokristu saka unozoona kuti tikazosunganidza chinamatiro chechivanhu nechechijudha changa chine zvatairera zvaizova mupereri saka jesu kristu achizouya manje ndiye akazadzira zvinhu zvakanga zvichitendekwa nevakuru vekare nechinamato chechijudha saka muchizoona jesu achisvika pakuuya johani mubhabhatidza nomuita riyai bhayani ramwari rinobvisa zvivi zvenyika kutaura kuti zvese zvaiitwa kumidzimu vanhu vachipira midzimu vachiuraya mhuka hazvichatenderwi nokuti iye wakanga achitendekwa kwazviri kristu jesu mwanakomana wamwari wakazouya saka vanhu vose manje vachifanirwa kutarisa kuna kristu nokuti ana johani chapter 3 paverse 17 inoti mwari haana kutuma mwanakomana wake kuti afunge nyika sekuti nomari nyika iponese saka jesu kristu ndiye manje gwayana ramwari vanhu vokwedu ngavachitarisa kuna jesu vachiregera kuuraya mhuka vachiregera kuzvese zvipiriso chipiriso chakatumwa namwari ndiye jesu kristu saka hatishomori zvaiitwa tinoti yanga iri nzira yemufananidzo pana varoma paura matiachiti kristu ndiye mugumo womurayiro end of the law kutaura kuti jesu kristu paakauya akazadzisa zvokuti zvingaitwa nevana vevanhu maira nenyaya yekunamata kusvika kuna nyadenga
saka zvitendero zviri zviviri hazvikwikwidzani hazvo
zvitendero zviri zviviri pakukwekudzana zvinozo uya nhasi uno kana vanhu vakasapinda munzira yakanzi namwari ndiyo nzira yacho Joan chapter 14 verse 6 Jesu kwochiti iye ndini nzira nezvokwadi noupenyu hakuna ungaenda kuna baba asino kwandiri saka hatishandi nokumizimu nokuti nzira yavapo hatishandi nekune zvimwe zvinokumhuka nokuda hwako ropa remhuka nokuti nzira yavapo saka tikatenda kuna Jesu tinobva taruramisirwa muna Kristu roti shoko hakuchina kupuwa mhosva kuna vari muna Kristu asi vanhu vakaramba vachienderera mberi nokusika mizimu ndokurasika nokuti vanenge vasingachazivi kuti icho chakanaka chakatumwa namwari kuti chiponese vanhu chakanga chiri saka ndo chatiri kuparidza kuva pasi rose kuvanhu vekwedu kuvanhu vese kuti vazive Kristu kuti ndiyo nzira yezvokwadi
Dr. Simango kuda pamwe mune vhesi yamungada kuti mugovane nevateereri vedu
hongu pana Johani chapter 1 verse 29 Johani mubhabhatidzi achiona Jesu achiuya anotaura kumhomho yaakanga achibhabhatidza nokuparidzira tarisai kugwayana ramwari rinodzisa zvivi zvenyika saka apa ndikukurudzira hama dzose dziri kunzwa pangoma ino yakadai kuti ngatirambei takatarisa kugwayana ramwari rinodzisa zvivi zvenyika zviri ndezviti izvi ndo mabasa erima anoitwa nevanhu vazhinji nesose tisina kunapa asi kuna munhu aripo akatumwa namwari kuti azvise zvii saka Jesu Kristu ndiro gwayana racho rakatumwa namwari ndinotiti kuhama dzangu dzese ngatitarirei kugwayana ramwari iro rinobvisa nhamo dzedu matambudziko edu zvivi zvedu nokutigeza nokutinasa kuti tive zvitsvitwa zvitsva tifanire upenyu kusvitsa kwedu tifanire kupinda muupenyu hwaakatibatsira hwakanaka
namashoko iwayo anobva kuna Pastor Dr. David Simango vezayoja Forward in Faith Church vari kuBolton United Kingdom tinoti ndo panoperera chirongwa chedu chechitendero chanhasi Dr. Simango tinotenda zvikuru nemashoko enyu
mazviita baba
ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti tinoimba kuti muchange muinesu zvekare zvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero
Chirangano chakaipa
Chirangano cheropa chakani tendeka mukati memoyo
Yesu simba rangu
simba rangu
Yesu simba rangu
ndinodibatsira
Yesu simba rangu